be vanished. But only faith will be the last hope. For I am your Lord, the Lord of your forefathers. Touch not my anointed ones, for I will be light in your darkest days.
Piwa chae tare kandi jevere Mawekwe na machinda Musima anda piwa mnenga Do bururu fa
Samare kude Andirore
Mwarewe kutenga Andirore
Samare kude Andirore
Mwarewe kutenga Andirore
Nepote mucha peshia Zirikudandi tamburi wa izia Jaja vano pindira Usina pe kutangira Mambo ndiwo veka ve kuchemera Dombo randa zembera Ndiro richa pindura Mana komana ndichipembera
Niriba muko fero wechira Andina je kumirira Nyaya tacho ndimi mno zifambira
Simbare kude Andiro reka
Piwa chae tare kandi jevere Mawekwe na machinda Musimba anda piwa mnenga Dobururuka
Uchi baba wobo mkana Toku tama kata tiche imba Osana onai Mambo ka onai we Hey
Simbare kude Kandiro reka
Mwarewe kutenga Kandiro reka
Nepote mucha peshia Zirikudandi tamburi wa izia Jaja vano pindira Usina pe kutangira Mambo ndiwo veka ve kuchemera Dombo randa zembera Ndiro richa pindura Mana komana ndichipembera
Niriba muko fero wechira Andina je kumirira Nyaya tacho ndimi mno zifambira
Simbare kude Andiro reka
Mwarewe kutenga